vagari vemunzvimbo dzakaita sekuchipinza kwanyakunhuhwa nekwabota vanoti vari kugara vakabatira hura maoko kubva zvakarumwa vamwe vagari vatatu vemhuri imwe chete svondo rapfuura vakakuvara zvakaipisisa vatatu ava vemubhuku rekwamapfumo kwaishe bota vanoti varwati vengamaroi varobert maroi nemudzimai wavo amai muchaneta munodya vari kupora vari pachipatara chemasvingo general hospital apo vakarumwa nemapere avaidzinga vachida kudya mombe dzavo mudanga Studio 7 yashanyira varobert maroi nemudzimai wavo muchipatara asi vatadza kutaura navo sezvo vanga vachirwadziwa mukoma wavamaroi vatimothy maroi vaudza studio 7 kuti mudzimai wemunyina wavo akadimburwa maoko ose maviri nemapere
yesu vatatu vari muno vaviri vari muno mugeneral hospital kumasvingo one baba wokuzvara vana vakasara ku St. Andrew Hospital. Vakazodimburirwa muno mugeneral hospital. Asi condition tiri kuona zvine tsanduko but hasati zvanyatsotijekera nokuti vachiri kungoramba vachirapiwa. Asi tine tarisiro yekuti avanoti vanoita zvakanaka.
Mumwe wevagari ava ambuya Yehudha Dzoro vati izvi zvave kuita kuti vaperekedze vana kuchikoro nekunovatora zuva nezuva kuti vasarumwe nemapere.
Ini ndinogara kuzaka murai ndinokwamasinde kana kuti kwapanhope kuchipanza kana kuti kwacherechere mapere arura zvachose zvokuti narugare takaganhurana nachisibota pane rwizi runonzi mushavhuki anorura imomo achidya mombe achidya mbudzi nevanhu chaivo vava kutorumwa ende takutosvira upenyu hwavana nechikoro zvokuti vana vechikoro vava kutoperekedzwa kuchikoro munosiya mwana dziri mugotevera munotora
mapere aya anonzi ari kuuraya zvipfuwo zvinenge zviri mumatanga usiku mumwe mugari wekwanyakunhuhwa vaedward njiko vanoti vamwe vana vakatombomira kuenda kuchikoro nekudaro hurumende pamwe nebazi rezvemhuka munyika vanofanira kugadzisa dambudziko iri
zvaka tisingati mapere arura zvisingatombobviri takutova upenyu hwedu hwatova panjodzi zvisingatomboiti tikutotya ivhini varana vedu vachibva kuzvikoro ndokuti ari kuonekwa ivhini masikati zvokuti tikaudza maautorities edu tisina kanzela kuti vatiudzirewo kanavechinational parks havasina kutomboresponda saka hakushaya watodinawo mapere kunofuza taichikumbira kuti hurumende dabatana nenational parks vatumidzira kana vanozobata mapere acho wayo kana kuti vanenge shuwa kuti kumaparks kwavo hakuna mhuka dzinopaka kumanational parks vanoti upenyu hwedu
dambudziko rekunetsana kwemhuka dzemusango nevanhu riri kuramba richikura munyika apo zvikara zvakaita seshumba zviri kuonekwa munzvimba dzinogara vanhu izvi zviri kushungurudza vagari vekumwe nezi avo vari kuoneswa nhamo neshumba mbiri munzvimbo mavo dzinofungirwa kuti dzakabva kugona rezvoo national park vagari ava vakaita savalenmo mupindimbi veparutenga growth point vati bazi rezvemhuka nehurumende riri kutadza kubata shumba idzi dzava nesvondo nhatu munzvimbo mavo
isu sevagari vekuno mwenezi kurutenga tava kugara tichitya takabatira ura maoko nekuda kwezvikava izvi zvaakurarama pamwe nesu hazvijairiki kuti vanhu muraramwe pamwe neshumba shumba dzinouraya shumba chikara chinochisa kunyange yakatenherehwa inotokuchisa kuzoti yavhurirwa yazvivhurira yava kurarama muvanhu chinokashamadza ndechokuti patora nguva refu ivo vewild life vasati vaona kuti shumba idzi vadzipfure kana kuti vadzidzorere padzinofanirwa kunge dzichigara saka izvi zvakuita kuti vanhu kunyange mabasa avo havachakwanisi kuita mabasa avo vakasununguka
sangano rezimbabwe national parks and wild life rinoti riri mubishi kuti ribate zvikara izvi kana kuzviuraya kuti zvisauraye vanhu nezvipfuwo kuzaka nemwe nezi mutauriri webazi iri vatinashefarao vati kuzaka vakatopfuura nekuuraya mapere maviri pachikwata chemapere arura ayo avasingazivi kuti akawanda zvakadii uye vakakwanisa kuurayawo shumba imwe chete panhatu dzanetsa mumwe nezi
tichiripo hatiuziva kuti akawanda zvakadii kuti vanhu vachiriko
sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa nemhuka refauna and flora zimbabwe kana kuti faflozim rinoti kunetsana kwemhuka nevanhu munyika kuri kukonzerwa nenyaya dzenzara pamwe chete nekuparadza kwenzvimbo dzinochengetedzwa mhuka vanoona nezvekufambisa kwemabasa mufaflozim vafidelis nyamukondiwa vakurudzira vanhu kuti vasacheka waya munzvimbo dzinochengetedzwa mhuka.
Vanhu vari kuita tsika yekuba magame park fence nekuparadza mafence emagame parks, nevamwe vachipinda mumagame parks vachivhima mhuka kuti vaone usavi. Izvozvo konzeresawo kuti zvikara zvemusango zvakaita seshumba nemapere zviende kunzvimbo dzinogara vanhu, zvonotanga kudya zvipfuwo, zvonosanganawo nevanhu, zvozopesera zvaataka vanhu. Nokudaro tirikukurudzirawo zvekare kuhurumende kuti vaivozvo tirikukurudzirawo kuti pave necompensation fund inokwanisawo kuripawo avo vanenge vasangana nedambudziko yokuti kana kuti mhuka dzavo dzadyiwa nezvikara zvemusango kana kuti ivo vachinge vakuvadzwawo.
Vanyamukundi wavati hurumende inofanira kuchengetedzawo nzvimbo dzinogara mhuka kuti dzisapoye dzichipinda munzvimbo dzinogara vanhu. Zimpax yakaudza Studio 7 kuti iri kubvisa mhuka dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu 2600 kubva kunzvimbo dzekuchamhembe kwenyika, uko kune nzara yakakonzerwa nekushayikwa kwemvura yekunaya, vachidziisa kumadokere kuti dzisanetse nekutsvaga chikafu zvinozoita kuti dzinetsane nevanhu. Dzimwe mhuka idzi dzinosanganisira shumba, nzou, makava pamwe nenyati. Zimpax inotiwo vanhu 40 vakaurayiwa nemhuka dzemusango mumwedzi mitanhatu yegore rino chete. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.